ndini Marvelous msanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu kuwavu 5-2017. Sangano re Zimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavhoti ichishandisa michina mitsva yebiometric voter registration. Yebiometric voter registration chirongwa chepepfa choongorora zvirwere muvanhu zvakaita seHIV, AIDS, shuga neBP pasitendi yayo kuHaifa muHarare. Ukuwo hurumende inoparura chirongwa chekuvheneka HIV muropa revanhu Panketa Clinic muBulawayo. Kuvakwa nekugadziriswa kwemugwagwa weBelt Bridge Harare koparurwa musi wa18 Chivabvu anova masvondo maviri kubva nhasi. Urongwa hwePublic Service Medical Aid Society hwekuda kukwidza mari dzinobatirwa vanhu kuti vazorapwa nezvikamu 300 kubva muzana hunokundikana zvichitevera kujamuka kwakaita vamiriri vevashandi vehurumende pamusangano wakaitwa neZuro. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa mashoko avamugabe ekuti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru kudarika nyika dzakawanda dzemuAfrica, ichingokundwa chete neSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.